Nyanzvi dzinoongorora mafambiro anoita nyadziso matongerwo enyika dzinoti vachamisa vane mukana mukuru wekukunda mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna 2023. Nyanzvi idzi dzinoti vachamisa vari kuratidza kuti vachiri vechidiki uye vakawanda vanotarisira kwavari kuti vagadzirise zviri kunetsa munyika izvo zviri kutadza kuitwa navamunangagwa. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi wemutemo paKaburoni University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti vamunangagwa vava hari yofanzira kufa kana vachienzaniswa navachamisa. Izvi zvinotsigirwa navanicolas mutambanengwe avo vanodzidzisa zvematongerwo enyika paUniversity of Botswana. Vamutambanengwe vanoti mamiriro ezvoupfumi ndo achaita kuti ZANU-PF ibviswe pachigaro.
Tumataura atwa nanachamisa ekuti izvo mari zvanorigadi asi ikonomi hairigiki. Ikonomi ndoichamubvisa pachigaro, ndoichabvisa ZANU pachigaro nekuti izvezvi takatarisa madonhe rauti hapondi anditi zvoreva kuti musoja anga akabheka Mnangagwa akapinda Mnangagwa papawa izvezvi takakunoka kutambira $50 US which is £300. So eventually it's going to be $20 and it will become $10. That man will become useless. Then the soldier will be forced back into the street to take that guy out of power. So the economy is the one that will make a coup of Mnangagwa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita zvidzidzo paBotswana Open University vaSolomon Gurajena vanoti kushandira pamwe kwavachamisa nevatevedzeri vavo vakasarudzwa pakongiresi yebato ravo vatendai biti amai Linet Karenyi Kore navavoshman yunze yekuchapa MDC Chiremera.
Saka nyaya yekuti magweta vanhu vanoziva mutemo zvinotibatsirawo vanhu vanogarawo mupolitics. Zvinobatsirawo pati MDC kuti isimbe ite mberi ingova pati yatingati pati yakasimba based neexperience.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaFinias Murombedzi vanoti mamiriro eupfumi munyika ari kusiya vamunangagwa vari panyangadza mushore.
Kuona kwangu vachabva vega nekuti vakuhitiye ikonomi kupisa kweikonomi kuchase kuchavapisa kuti vasudurirwe.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaTerence Sangara vayambira vachamisa kuti vatsvaga rubatsiro kubva kumasangano akafanana neSADC, African Union pamwe neUnited Nations mukuona kuti mitemo inobata sarudzo yavandudzwa.
So the only thing tinokwanisa kuti chiitike kuti MDC pindeka kana vakakwanisa kuwana backing military.
Asi kune vamwe vanoti ZANU-PF inogona kukunda musarudzo dzichaitwa munyika sezvo pachine nguva yekugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezvoupfumi. Mumwe wevanhu vane pfungwa dzakadai ndivandabenzese Ncube avo vanoti vamunangagwa vakagadzirisa zviri kunetsa munyika veruzhinji vachabva vavhotera zvakare.
Vakawanda vari loyal muparty so kuti vasudurudze zvinotora imwe nzira yekuti it's impossible to be short. Tinongoita miracle chai.
Achaitwa sarudzo muna 2023 vamunangagwa vanenge vave nemakore makumi masere uko vachamisa vaine makore makumi mana nemashanu. Izvi zvinonzi nevakawanda zvinopa mukana kuna vachamisa sezvo nyika dzakawanda dziri kuvhota dzichisarudza vatungamiri vachiri kukura kwete vakwegura. Asi kupindira kwemauto munyaya dzematongerwo enyika sezvo akaita pana vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna Mbudzi 2017 kunopawo vakawanda pfungwa yekuti kunyange mapato anopikisa akakunda musarudzo havaoni ZANU-PF ichitambira kukundwa sezvo iine rutsigiro rwemauto. Asi vakawanda vari munyika nekunze kwenyika vanoti vamirira kusvika kwa 2023 kuti vaone kuti ndoupi mukono ucharibva pakati pavamunangagwa navachamisa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muno muFrancistown muBotswana ndini Shingirai Madondo.